manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 24, 2021 Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi matare emadhorobha matanhatu anovharwa nepamusana pechirwere
cheCOVID-19 okunzi chibvisa izvaminazvo zvamakavaka tabvisa chero madhofre ndoti ndikanga ndiri South Africa ndeinchikwata ndikaenda kuBotswana ndeinchikwata ndamunyika mangu ndochema musodzo yakadai kudarika machemero andakaita ndiri kunyika dzeku ndochema ndiri munyika mangu
vanhu vakawanda vanosara vasina pekurara zvichitevera kuputswa kwaitwa dzimba dzavo kuMelford MDC Alliance yoferefeta kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mubato iri muBulawayo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Judicial Service Commission kana kuti JSC yavhara matare edzimhosva mumadhorobha matanhatu mushure mekunge vashandi vemumatare aya vabatwa nechirwere cheCOVID-19 Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
JSC yavhara matare amagistrate kuBindura, Chinoi, Kariba, Karoi, Mount Darwin nemutare uko kwavharwawo dare repamusoro munyori weJSC vaota chikwana vati vatora dano iri kuti matare aya ambofiritwa nemishonga inodzivirira kupararira kweCOVID-19 kuvheneka vashandi pamwe nekuita ongororo yekutsvaga chakapa kuti denda iri ripinde mumatare aya vachikwana havana kutaura kuti vanhu vangani vabatwa neCOVID-19 kumatare avharwa aya asi vati vari kushanda nebazi rezveutano kugadzirisa kuti avhurwe uye veruzhinji vachaziviswa kuti matare aya achavhurwa rini
what we are doing is tiri kureducisa members of the public kuti vapinde mumacourtrooms mapupindwa nemalitigant chete ndizvoti vakwamaona ndetopin wozi mamembers of the public vaakurambidzwa kupinda mumacourthouse tirijuse vanhu vanenge vachipinda mumacourthouse
vatiwo vave kusimbaradza kupfekwa kwemamask kugeza maoko nekushandisa masanitaiza kuti munhu apinde mumatare kunyange hazvo hurumende yakati mapazi ayo anofanira kuderedza uwandu hwevashandi vanoenda kubasa kusvika pazvikamu makumana kubva muzana vachikwana vati havagoni kuita izvi nekuti matare anoita basa rakakosha gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights kwamutare amai Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti hongu danho ratorwa neJSC rakanaka chose asi rinofanirawo kuitirwa vasungwa mapurisa navose vanoshanda nematare vatiwo JSC ngaifambira nenguva kuti vanhu vatongwe pachishandiswa michina yechizvino zvino vasingasangane nevamwe mumatare
matare edu ebvimusha akufanira kufambirana nenguva oita hatinoti mavhisal kotrooms kuti vanhu vanogona kutonyere inogona kutotongoita vanhu vasingasangani zvinoita kuti kutapurirana kwezvirwere zvakaita seCOVID-19 kuderere tobva tachengetedza utano
vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti kuwanda kuri kuita COVID-19 kunokonzerwa nekuti matanho ekudzivirira denda iri haasi kutevedzwa vakatiwo hurumende inofanira kuwanisa vanhu zvekufambisa vachiti vanhu vari kutapurirana denda iri vari mumitsese yemabhazi
biggest super spreader tiri kuona ndo mazuku basis mune overcrowding tinozviona because ma patients edu anouya kuzorapiwa necovid anokwira mabhazi wayo endi vanhu vanonga vari mumabhazi wayo havatombozivao ndakagara next munhu anechi anotozivikanwa kunzi ane covid ari kutoenda kundorapiwa its because of bottlenecking yavakaita paningi patransport system saka tokurudzira kuti ngavavhure transport system regai mamwe maoperators apinde vanhu vafambe vakatambanuka zvakanaka then malockdown edu ngaashande enforcement ngaive beta kwete zvehasha zviya zvongofaina vanhu aiwa ngavadzidzise vanhu mamasika anodini vanhu vachigara kumba I think tasvika pastage yezvino yekuti izvo every town every village yava affected handifungi kuti zvichabetsera kuti titi targeted lockdown
nezuro vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru makumi mana nezvitatu nemazana mana nemakumi masere 43,480 munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pachiuru nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 1,692 kusvika nezuro vanhu vainge vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe negumi nezvishanu nemakumi mashanu nevatanhatu 715,056 uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mana nemakumi mashanu nechimwe nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu 451,793 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaburisa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
nawo anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo aisa nhasi chikumbiro kudarira Magistrate chekuti mhosva yari kupomerwa iraswe kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera
Gweta Ramoyo vaDoug Coltart vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe vachiti hapana umbowo hwakasimba hunoratidza kuti akapara mhosva iyi
There is not even a reasonable suspicion that Jeff committed any offense whatsoever. That's because he followed the procedure of surviving for the applied to the relevant bodies of the Zimbabwe Media Commission
Mutongi wedare, amai Marigold Ndlovu, vati wakulta tuwaite zvekunyora chikumbiro ichi, vagosvitsa gwaro kudare mukati mezuva ranhasi, vakatiwo, vari kupa vachuchisi nguva yekuti vape mafungiro avo pachikumbiro ichi, uye vanofanirwa kuita izvi, musi wa30 chikumi usati wapfuura. Amai Ndlovu havana kupa zuva rekuti dare richapa mutongo waro rini pachikumbiro ichi asi vati mwoyo anofanirwa kudzoka kudare musi wa8 chikunguru pange pambonyorwa gwaro rekuti mwoyo asungwe kana kuti warrant of arrest sezvo atadza kusvika padare panguva yakatarwa asi izvi zvazogadziriswa vakoltati vati vange vakataurirana nevachuchisi kuti vachauya kudare na11 mangwanani
We were told that a warrant of arrest had been issued against Jeff Moyo and that the matter had been dealt with earlier in the morning, not at the time that we had agreed with the prosecution.
Moyo akasungwa kuHarare musi wa28 Chivabvu achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuamerica Christina Goldbaum naJoao Silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau zvisiri pamutemo vaviri ava vakaburiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo moyo anonzi akapara mhosva iyi naTabang Maneka anove mushandi weZimbabwe Media Commission uyo achiri muusungwa ndakamirira Studio 7 Mabulawayo ndini kudzanai Musengi
mazana nemazana evanhu vanogara kuMelfort mudunhu reMashonaland East vari kurara pamene nhasi manheru zvichitevera kupuswa kwaitwa dzimba dzavo nehurumende. Thomas Chiripasi aenda kuMelfort ndokutipa nyaya inotevera.
Vanhu vachanga vachirara panze kubva nhasi zvichienda mberi zvichitevera kupwanyirwa kwavaitirwa dzimba nehurumende kuMelfort. Pasvika Studio 7 musha weDiamond Park nhasi mangwanani, vagari vemunzvimbo iyi vanga vari mubishi kubvisa midziyo yavo mudzimba dzavo, ukuwo zvigiredha zvichipwanya nekune rumwe rutivi. Amai Febi Nzira Yesango vati havachaziva pekubata zvichitevera kupwanyirwa kwavaitwa nehurumende, iyo yauya iine magiredha maviri nemapurisa anga akapakatira zvombo kuzopwanya dzimba dzavo.
Hasina kureruka, tirikurarama upenyu hwakaoma. Vamwe handitina single parents, tirikurara tichishanda tichiita sei. Ndomisa mudhuri wangu just like that, handina chimwe chandinoudzwa. Wozongodzwawo dzimba yako pano. At least because tiri munyika medu, handiti dai tachipiwo mukana wokunzi chibvisai zvamii nazvo zvamakavaka, tabvisa chero madoorframe. Ndoti ndikanga ndiri kusouth Africa ndei chikwata, ndikaenda kuBotswana ndei chikwata, ndamunyika mangu ndochema misodzo yakadai kudarika machemera andakaita ndiri kunyika dzekunze, ndochema ndiri munyika mangu.
Amai Ellen Munyoro vati chavarwadza ndechekuti havana kumbopiwa nguva yekugadzirira kuti vabvise zvinhu zvavo, uye vati panga pasina kubudiranwa pachena kuti mastendi aya akamira sei.
Dambudziko iri rinorwadza, dai vanhu vaiziva zvaoka vasati vavaka wongonzi regedzai kudii kuvaka, kutoti munhu watombovaka kuzopazirwa wavaka, ipabuda kwabva ngwatangidzira vanhu vasati vavaka vanhu vakachengeta mari nokuti mari iri kunetsa kutsvake.
Mumwe wevapwanyirwa dzimba vatrinos Mushoriwa vati vakatengeserwa masendi aya neumwe mukuru wemuboka revechidiki muzanu PF varoja spote, kunyange hazvo vaizviziva kuti masendi aya hasi ezanu PF. Vamushoriwa vati chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti gurukota rinoona nezvedzimba vadaniel garwe vakavanyepera kuti dzimba idzi hadzisi kuzoputswa, vachiti vari kugadzirisa kuti dzigove pasi pekanzuru.
Minista vaiuya pana vagarwe vachiso inspekta zvinhu zviri panapa izvi, vati vakatiti vakaimamastenzai pave nemastructures akanaka, muise migodhi mubvise migodhi yese yemvura tokuisirai mabhohozi. Tatike nezvakuti ndesanzvokuti hatichaziva kuti ndivo seminista here vatiri vakukonzeresa futi kuti isusu vatiti tivake vobva vatiputsira futizvo. Uyezve mukatarisa mukatoenda kwekutangatanga kwegedhu munotoona pane bhodhi rakanyorwa zvokunzi local authority. Mukaenda pa entrance yekupinda muno masense riripo rimwe bhodhi zvo, mabhodhi aya esangariseke kana kuti ivo vava kutikonzeresa kuti isusu tirambe tichingobirwa mari. Hatazivi kuzvavari kutiitira.
Hatina kukwanisa kutaura navagarwe kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vachidzima nhare mbozha yavo patanga tichivafonera nezvenyaya iyi. Gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu reMashonaland East, amai Apollonia Munzverengi vambosvika muMelfort panga pachipunzwa dzimba idzi, vakabva vachiti vari kunoita musangano navagarwe negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaone kuti votora matanho api zvamboita kuti vanga vachipunza dzimba idzi vambomira kweawa imwe chete, asi vakazoenderera mberi nekupwanya vaona pasina kana shoko kubva kumakurukota ehurumende. Zvichakadai, umwe wevanga vachitengesa mastendi aya zvechikiribidi varoja spote neumwe wavo vatangoziva nezero kuti Arnesto vasungwa nemapurisa panga pachipwanywa dzimba idzi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kutinzwe kuti mhosva yavazopomerwa ndeipi tisati taenda pamhepo. Kupwanywa kwaitwa dzimba kuMelfort nhasi kwaitika mazuva mashomanana hurumende yapwanyira vanhu zvivakwa zvavo kuchitungwiza nemuHarare ichitiri kuchenesa maguta. Ndakamirira Studio 7 kuMelfort mudunhu reMashonaland East, ndini Thomas Chiripasi.
Batore MDC Alliance rakaomba komisheni iri kutungamirwa nemumwe vatevedzeri wemutungamiri webato iri, amai Lynette Karenyi Kore, kuti iongorore kupokana kunonzi kuri mukomiti yebato iri mudunhu reUlawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvo zvinotevera tsamba yakanyorwa neboka revechidiki vachinyunyuta pamusoro pekwavanoti kutadza kutungamira kwasachigaro wedunhu reUlawayo vaJames Stole. Vechidiki ava vanoti vaStole avo vanovewo mumiririri wemakokova mudare reparamende vari kukonzera kupatsanuka kwebato mudunhu reUlawayo nekutora matanho anonzi anoita kuti vatsigiri vebato vasawirirana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaStole kana kumutauriri weMDC Alliance muUlawayo vaSwithen Chirodza. Asi mtezeru mtauri rwebatore MDC Alliance wa Clifford Hlatshwayo vati commission irimuvu lawayo nde imwe yezvikwata zvebato ravo zvakasiyana siyana zviri kuita ongororo yemamiriro ezvinhu mubato ravo mumatunhu ose emunyika.
Usangano wakatumira nhumwe kunzvimbo dzakasiyana siyana matunhu akati wandei enyika vachiongorora kushanda kwatiri kuita especially kuma branches kwedu kuma wards nekuma constituencies basa kuti riri kufamba sei nekusimbaradza kushanda kwemapoka iyaya tikona nyaya yevota registration programs dziri kuitwa saka tiri kusimbisa kuma provinces kwese kusanganisa kugawayo kwana manikaland nekwakawanda.
Commission iyi yakatanga kuita ongororo yayo nemusi wemuvhuro uye inotarisirwa kupedza basa mangwana. Commission iyi ine vamwe vanhu vana vanosanganisira amai Conciliation Nzvavana naRabeki Spanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAfghanistan vaAshraf Ghani vasvika muAmerica nhasi kuitira kuti vaite musangano mangwana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Ndege yanga yakatakura vaGhani yamhara nhasi mangwanani muWashington. VaGhani vachiperekedzwa nechipangamazano chavo munyaya dzerunyararo vaAbdullah Abdullah. Uyu musangano wekutanga wava Biden navaGhani uye unoitwa pamberi peurongwa weAmerica wekuburitsa mauto ayo muAfghanistan kunyana 11/2021 asati apfuura. Mutauriro wemauto eEthiopia Colonel Getnet Adani vati varwisi chete kwete vanhuwo zvavo ndo vakarwiswa nemauto emuchadenga ehurumende mudunhu reTigray uko kwakaona vanhu 43 vachirasikirwa neupenyu. VaAdani vaudza Reuters kuti varwisi vainge vakapfeka mbatya dzereruzhinji muguta reTogoga ndivo vakarwiswa. Pave nemaonero akasiyana siyana pagakava ramuka pamberi pesarudzo dza 2023 pakati pemapato eMDC Alliance neMDCT pamusoro pezita rekuti MDC Alliance zvichitevera mashoko emutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora ekuti vanogona kupinda musarudzo vari pasi pezita rekuti MDC Alliance. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vakazobudawo panhepfenyuro yeHeart and Soul Television vachiti bato ravo ringangopinda musarudzo riri pasi perimwe zita kuitira kuti nyaya yezita isazovakanganisa. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti MDCT haifanirwe kuswera ichida kukambira zita rekuti MDC Alliance nekuti kubva zvakabuda mutongo wedare reSupreme Court zvekuti ndiro bato riri pamutemo pamwe chete nekutora pfuma yose yebato zvakatoratidza kuti mapato aya akasiyana. Vanhu ava vanoti MDCT inofanirwa kuramba iri mugwanza rayo kwete kuti ide kukanganisa zvakare vari kumhanya vari mugwanza reMDC Alliance. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kutiwo sezvo MDC Alliance uri mubatanidzwa une bato reMDCT zvinoreva kuti MDCT iri pamutemo ndiyo inofanirwa kupinda mubatanidzwa uyu. Vamwe ndo vari kuramba nyaya yekupomera Zanu PF kuti ine chekuita nemakakatanwa aya vachiti makakatanwa muMDC akabvira kare uye anokonzerwa nekuda masimba kwevamwe vari mubato iri izvo zvinozoita kuti rigare richitsemuka tsemuka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoti kudii nenyaya yekurwira zita iyi.
Zvinoratidza kuti maitirwo anoita politics dzemuZimbabwe haana kumira zvakanaka. Zita rinofanirwa kuremekedzwa. Handioni kuti vamonzora kana vachida kuti vanoshandisa zita reMDC Alliance. Kochavashora chii kuMDCT nekuti ndo zita ravakashandisa vachipukidza maikupe. Ndo zita rakashandiswa necourt vachipiwa nhumbi dzeMDC Alliance. Dela ngogara kakurujwa rwavo kari kudanga kwavo kuitira kuti vasakanganisa maitirwo anoitwa sarudzo makore anotevera. Ndofunga wati nini zinungura za wuti mamiru wakaita politics matongere nyika emu Zimbabwe anula wuti agazi risikwe.
Vadzikiti, munoti ne nyayo yekuti MDCT inoti ino gona kupinda msarudzo za 2023 se MDC Alliance.
Cha ndinoda kunditsanangura pamusoro pechiitiko chinoti tatadza toga isusu kuti magakatanwa aya ari kubva pamudzi chayo chayo womusangano wavo vanoti MDC. Kuti uzoita maseni mazoitika yakanga yatova personalization yemusangano. After fighter man divisions anga riponewe kwanyu vachida kwavega vachivakusto MDC nweva kuti green vachizozo MDC trailer for purposes of election. But as long as it is for purposes of election, because ndo rangara kuzovazira musangano wacho to ya pane dambudziko huru razvitikara kuti makakatanwa ayo makakatanwa hafana ndekutumba vapo pamusana pakuti mata edzimhosva akatonga maererano nemusangano weMDCT zvakuzikanwa kuti musangano weMDCT vakutungamirirwa nava Douglas Munzora after vaita congress yavakaita iya vachizokukwidzana namaikupe nevamomo. Saka zvazvinoreva in short ndezvekuti ava yes vane claim to the name MDCT iri legal. Saka zvairipo claim iyoyo zvinongotiratidza zvega kuti makakatanwa avo ekuti MDCT zvinozikanwa kunzi part of the alliance agreement yakanga iripo yakasana navatsvangirai anausaiwa navashamisa the alliance agreement. It was signed by vatsvangirai. Saka ava zveshuwa it's law vane marights to the name MDC Alliance because yakasaiwa neMDCT not MDC chauya kana kuti MDCT ndandu hunga chauya kumberi. Saka zvichiva kuti marights iwaya ndoanoava simba nekuti vanga vaisorozwa vari kutaura izvi. Asi toona isusu kuti oraiti zvazvakadari zvinotiratidza kuti kudii zvinongotiratidza kuti the basic foundation yekuti mapato mairi aya haasi tobva pane zita rekuti MDC inyaya yekuti vanongoita kuhwanda nyaya yekuti brandi yekudii. But chiri pachena ndechekuti ndochinhu chavakapfuyiwa ndochinhu chakavakwa nefoundation yavo patisedza mawhite farmers.
Vangwenya, munoti
kuva nhengo yemubatanidzwa wemapati emaalliance hazviri kuti ndiwe bato racho. Saka mualliance muna mapati manomwe 7 rime racho riri MDCT. Saka hazvigone kuti munhu ozviti iye nekuti ndiye anotungamira MDCT haungati uri captain kuti haina mhosva wopinda munational team woti uri captain munational team. Zvinoratidza kuti chikoro chatinoenda vanhu vachange chakasiyana. Aiwa, nokuti ZANUPF inokwanisa kunge ichivabvumira kushandisa zita racho nekuti tiri timu political jungle yeZANUPF. Mune dzimwe nyika hazviite kuti wambokukwidza uri MDCT wozozviti uda kukwidza seMDC Alliance. Saka ndofunga zvangonaka kuti vanga vachingopiwa zita racho vachamisa nenhengo dzavo oona zvokuita.
Vadzikiti, munoti nenyaya yekuti ZANUPF ndo iri kukonzera nyonga nyonga iyi.
Makakatano aya handione sekunge ZANUPF ine chekuita nemakakatano aya. Makakatano aya anotangira ipo panoapoindwa two vice president nava vatsvangirai. Saka handione panopinda ZANUPF ipapo. Tikandiona zvakare kuti pakaitika violence kuri kurwa vatsvangirai vamwe vazopinda through mavest door yeviolence iwayo. Saka zvinenge zvichitongotiratidza zvoga kuti machallenges are nothing to do with ZANUPF but the akanga ari mapower struggles ekuratidzana masimba muMDCT imomo. Saka tikazozviongorora netsvagurudzo yakanaka tinoona isusu kuti hapana patingaposhera ruoko kuZANUPF.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Dzikiti. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa emuBotswana apfuura ndokuuraya mbavha nhatu dzanga dziine zvombo uye dzichifungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemapurisa eBotswana Police Service vaDipe Kumutube vaudza Studio 7 parunare kuti chiitiko ichi chaitika nhasi mangwanani Mushure mekunge kwa vane kuzorera na kuzombo pakati pepa pulisa ane varume vashanu vangava ine zombo.
I can confirm an incident in which three suspected armed robbers.
Icho kwa adu kutu kwa vene kuzorera na kuzombo pakati pepa pulisa ane vano kumbe zirwa kuti makororo anofamba akapakatira muchitiko chaitika nhasi mangwana nemusha weblock 6 varume ava vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana vawanikidzwa nemapurisa vari pamba apa kuti yavanga vachishandisa kurwisana nemapurisa.
Vamutube avo vanoti mazita evafi achakachengetedzwa vatochiitiko ichichaitika paine imwe imba mumusha weblock 6 muguta reHaboroni apo varume vashanu ava vanonzi vanga vari kuda kuba.
Mutatu wavo vose vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Zvichakadaro tiri kukumbirisa kuti ruzhinji rwubatsire mapurisa mukutsvaga varume vaviri vatiza. Ndizvo zvandingataura pari zvino sezvo kuperekedzwa kwenyaya iyi kuchiri kungotanga.
Vamutume vati mapurisa anobvumidzwa kushandisa chisimba kana kuuraya kana upenyu hwavo wa munjodzi sezvaitika nhasi. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vamuna senjovhu vati basa remapurisa kusunga vanhu kwete kuuraya nekuti mutongo wekuba haisiwe rufu.
Hakufanira kuitwa maextrajudicial killing. Kamuri mufanira kumirira kuti paitwe juu trial nezvimwe zvakadaro. Kana paita ofenda hapane nzira yekubata vanhu vaofenda. Vanofanira kubatwa voenda kutrial powanikwa evidence pobuda kuti vabatwa ende vanofanira kupuwa mutongo uyu because pamwe imwe mutongo haisiri yekuuraya.
Vati havavoni pachaita kukakavadzana pakati peZimbabwe neBotswana nekuti hapana achapombo unoratidza kuti mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo.
Don't know if there was any diplomatic aspect about it because nofungwa kuti normal and natural people vakangozvifambiravo for their own reasons. I don't think vakafambira zverobert toka kuri kuti vava vari maresident pamwari lofu vanenge varimo muno vachiita go about their business but havarongavo zviri unlawful. There is always that risk and possibility yekuti unosangana nevanhu vari high handed pamutemo kana kuti vanenge vawanawo information vachifanira kuishandisa because sometimes you cannot use an axe against a gun toting criminal.
Mutevedzeri wemumiriri weZimbabwe muBotswana mai Margaret Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe munyika iyi hausati waudzwa nezvechiitiko ichi. Amai Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe uchatevedzera matanho anotorwa mukutsvaga minduro mushure mechiitiko chinoda kuti nyika ipindire.
Tinongoshandisa the normal diplomatic channel tinoshandisa madiplomatic channel we'll let you know if you need any information.
Mapurisa emuBotswana ari kukumbira veruzhinji kuti vavape ruzorwe kune vanhu vaviri vakwanisa kutiza nhasi mukurwisana kwaitwa mapurisa nembavha idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mataredzi mhosva yemadhorobha matanhatu anovharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vanhu vakawanda vanosara vasina pekurara zvichitevera kupuswa kwaitwa dzimba dzavo kuMelford. MDC Alliance yoferefeta kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mubato iri muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida utitumira tamba mboja zitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.